manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 9, 2021. Makateerera ku Studio 7. Nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo nhanhatu dzesangano reZinasu dzinosungwa kumasvingo dzichiita musangano wadzo weGeneral Council. Britain yotarisirwa kutanga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi kutanga nemuvhuro zvichitevera kudzikira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe Warriors chotatsurana neGhana mumutambo World Cup 2022 Group G kuGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo nhanhatu dzesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti Zinasu dzinodzi dzasungwa nhasi mangwanani kumasvingo uko nhengo idzi dzanga dzichiita musangano wadzo weGeneral Council. Vanonzi vasungwa vanoti mutungamiri weZinasu vatakudzwa Ngadziore, mutungamiri wevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaLinux Machokoto, muzvare paIdamoyo Masaraure, muzvare Nenzi Njenge vaAlan Chipoi, pamwe nemumwe mudzidzi angonzi Calvin. Sachigaro weZinasu paMidlands State University vaBoris Muguti vanoti musangano wavo wanga wakatanga zvakanaka chose asi wazokanganiswa pazopinda vanofungidzirwa kuti vasori avapinda mavanga vachiitira musangano. VaMuguti vanoti pashure vazonzwa kuti mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga ave munzira kunoparadza musangano uyu. Izvo zvazoita kuti vamwe vadzidzi ava vatize vachinozvivharira mudzimba dzekurara, vamwe vachizosungwa pasvika mapurisa aya anonzi anga achimanikidza vashandi vepahotera iyi kuvhura magoni kuti vasunge vadzidzi vanga vazvivharira mudzimba. Vasungwa ava vanonzi vaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central, uye pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa epamasvingo Central kana womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi vaMuguti vanoti vanofunga kuti kusungwa kwenhengo dzesangano ravo kuda kungoshungurudza vadzidzi sezvo vanga vachitevedzera mitemo yose ine chekuita nekudzivirirwa kweCOVID-19.
Chaitika ndechekuti tanga tine musangano wedu watanga tichiita weGeneral Council. Musangano watanga zvakanaka munguva dzemangwanani kutanga kuma9. Nenguva dzekuma11 ndopapinda varume vapinda vanga vaine nguo dzavo dzavakazvipfekera vanga vasina mauniforms, vachiratidza kuti vanhu vanovaiwo mastate agents vachiratidza kuda kudisrupta meeting. So utungamiriri hwedu kusanganisira secretariat nenational leadership wambozama kutaurirana navo vachibva vaimbonyepedzera kunzwisisa. Asi nemunguva pfupi ndopatazotambira mashoko ekuti pari kuuya mapurisa eriot.
Saka zvikonzero zvipi zvaita kuti musangano ukanganiswe uye vanhu vasungwe?
Mamirira zvakaita panguva dzino isu hatisati tatonzwisisawo kuti nei wavhiringidza musangano wedu uye nei wasunga utungamiriri wedu.
Saka vanhu vasungwa pari zvino vangani uye varipi?
Vanhu vasungwa pari zvino vanokwana ivo kuita 6. Vaendwa navo kumasvingo Central. Tina takudzwa Ngadziore, Nenzi Njenge, Lennox Machoko, Paida Masaraure naChipoi. Calvin anofanirwa ari mustudent wekumashonaland ndiye anokwana kuita wechi6.
Saka mapanisa erunge muchienda kumapurisa kunobva kuti mhosva ipi yavari kupomerwa vasungwa?
dismissed from meeting tichinzi hizo tiende kuma rooms kwetu mapurisa atera achingobata wese nhengo yezinhasi yaonekwa ichibva yatosungwa nokudaro tichingori muma rooms medu pari zvino takamirira kuti vamboenda kure tozotanga kuonesana pamwe chete kuti totora donzo ripi
tiri kuona kuti inei nguva yecovid-19 zvingava nechekuita here nekuungana kwamaita uku kuti munge muchiparadzo
handifungi kudaro nekuti maorganizations akawanda ari kuwanikwa achinoita mameetings akaita seaya tichitarisa manhambers edu anga asina kunopfuura iwo manhambers akataurwa negavhenmendi yedu yezimbabwe kuti anga achisangana pamameetings
saka vanhu vangani vanga vari pamusangano uyu
vanhu vanga vari pamusangano vanosvika iwo 45
saka imi sesangano munoona sei chiitiko ichochi
chiitiko ichi tinoona kuti hudzvinyiriri hurimo muzimbabwe huri kuramba huchingoenderera mberi kudzvinyirira zvido zvevese vangave vaine mamwe maonero akasiyana nehurumende yemuzimbabwe
ava vanga vari sachigaro vezinasu pamidlands state university vaboris muguti vari parunare kumasvingo nestudio 7 hurumende yebritain yakazivisa nechina svondo ino kuti kubva nemuvhuro unouya zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvave kubvumidzwa kushanyira nyika iyi zvichitevera kubviswa kwezimbabwe pamwe nedzimwe nyika panyika dzanga dzichirambidzwa kupinda mubritain nenyaya yedenda recovid-19 gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu mubritain vagrand shops vakazivisa nemusi wechina chapfuura kuti vachabvisa nyika 41 kusanganisira zimbabwe panyika 54 dzairambidzwa kushanyira Britain sezvo denda recovid-19 radzikira munyika idzi. Nyika 20 dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Zambia, Tunisia neUganda dziri kutarisirawo kubviswa pagungano renyika dzairambidzwa kushanyira Britain idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi avanoti danho ratorwa neBritain iri idanho rakanaka chose uye ranga richitarisirwa sezvo huwandu hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19 munyika idzi wanga waderera zvakanyanya.
Vajonga, tingangoti danho ratorwa nehurumende yeBritain rekubvisa nyika zhinji idzi panyika dzanga dzichirambidzwa kupinda muBritain nekuda kwedenda recovid-19 idanho rakanaka uye tanga takaritarisira kwenguva yakati rebei nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vanga vachibatwa nedenda iri kunyika yezimbabwe nedzimwe nyika dzakatenderedza dzese hwanga hwanyanya kuderera zvekuti yanga yanguva yacho kuti vachiita sekudaro. Saka tinozvigamushira nekuti zvinopawo mukana kuzvizvarwo zvenyika mbiri idzi kunyanya Zimbabwe neBritain kuti vakwanise kufambidzana vachidyidzana. Vanoita mabhizimisi vanokwanisa kufambawo vachipinda munyika idzodzo vachiita mabhizimisi kuitira kuti nyika dzedu dzibudirire.
Iro danho ratorwa neBritain iri Dr. Munatsi rinorevei kuchirongwa cheZimbabwe chekurwisana nedenda recovid-19?
Ndingati zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yakarwisa nepainogona kurwisana nedenda recovid-19 uyezve kuitira kuti vanhu vawane nhomba. Kunyange zvazvo chirongwa chenhomba chisina kunyatsa kufamba zvakanaka nekuda kwekuti mukarangarira mazuva mashoma apfuura takaona hurumende yeZimbabwe yoendesa dzimwe nhomba dzavakanga vogovera kunyika yeNamibia. Asi tinoziva kuti dambudziko zhinji nderekuti tine nhomba dzakagara dzisiri kushanda nekuda kwekuti vanhu vanga vasiri kunyanya kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba idzi. Saka tinenge tichingokurudzira zvakare kuti vanhu vasavarayirwe uyewo hurumende ngairambe ichiedza nese pese painogona kuti nhomba dzirimo dzisati dzashanda ngadzishande. Vanhu ngavakurudzirwe kuti vanobayiwa kuitira kuti tikwanise kurwisana nedenda iri. Hatidi kuti tizodzokera kumashure tizonzwa kunzi kwozoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri kana kufa wogozotanga zvekukwira nekuti tinenge tichirasikirwa nehama dzedu, tinenge tichirasikirwa nevanhu vanoshanda kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Pane zvimwe here zvinozotarisirwa kune vanenge vashanya vachipinda muBritain vachibva kunyika idzodzi dzabviswa pairi kunzi red list?
Hongu vajonga, zvinotarisirwa zviripo nekuti hurumende yeBritain zvayataura pakutora danho rayatora here kuti nyika idzi dzanga dzichimborambidzwa zvizvarwa zvazvo kufamba kupinda muBritain vachibvumidzwa. Vataurawo zvakare kuti havanyatsi kugutsikana kana kuvimba nenhomba kana rudzi rwenhomba rwakapuwa vanhu kunyanyanya yekuZimbabwe. Ivo vane nhomba dzavo dzavanyora dzavari kuti ndidzavanogutsikana nadzo kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba idzodzo vanenge vachigutsikana kuti munhu uyu akadzivirirwa kubva kudenda recovid-19.
Saka inhomba dzipi dzavari kutambira dzavari kubvuma?
Nhomba dzavari kubvuma vati ivo ndedze rudzi rweOxford kana kuti inonzi AstraZeneca nePfizer neModerna kana kuti Johnson and Johnson. Saka zvazvinoreva izvi ndezvekuti zvizvarwa zveZimbabwe vakabayiwa muZimbabwe kana vachizenge vachishanyira nyika yeBritain vanenge vachitorwa sevanhu vasina kubayiwa nekuda kwekuti hurumende yeBritain haisati yakubvuma nhomba dzakashandiswa kuZimbabwe. Saka nekuda kweizvozvo vataura ivo vatsanangura kuti pane matanho mairi achashandiswa. Vari kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba dzinobvumiwa muno achibva kuZimbabwe anofanira iye kunyoresa kana kubhuka kuti agozotestwa COVID-19 muzuva repiri mushure mekunge asvika munyika yeBritain. Asi musiyano wavapo ndewekuti iye zvino hauchatarisirwi kunge uchigara muhotera kutakuta quarantine yanga ichiitwa mazuva apfuura. Izvino vanhu vanonzi vanogara zvavo kudzimba vakamirira kuitwa COVID-19 test zuva repiri. Kana ichinge yabuda yakanakawo vanokwanisa kuita havo zvese zvavanenge vashanyira kana kufambira munyika yeBritain. Asi kana munhu ari mubandiko iro ravari kutora sekuti haana kubayiwa, iri ibandiko rinosanganisira vasina kutobayiwa zvachose kana kuti vakabayiwa nhomba dzekuChina dzatakaona dzana naSinopharm naSinovac kana naSputnik dzakashandiswa kuZimbabwe. Ivava vari kutorwa sevanhu vasina kubayiwa. Saka ivava vari kunzi zvakarezve kana vachida kushanya kunyika yeBritain vanofanira kunyoresa vasati vasimuka kunyika kwavo kuZimbabwe kuti vazotestwa COVID-19 muzuva rechipiri nezuva rechi8.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, uye vamwe zana nemakumi masere nevaviri 182 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana kana kuti 52% zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vana vechikoro, mushure mekuwanikwa kwevana vanosvika makumi mapfumbamwe nevana vaine denda iri. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 4634, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana manomwe nevashanu kana kuti 131705. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezviviri zvine zana nevasere kana kuti 3,162,108. Vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 2,393,776. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Vanhu vanodarika zana vaive vashandi vepapurazi remapunga kuBindura vanonzi vari kugara pamhene zvichitevera kuburiswa kwavo mudzimba dzepapurazi iri nechikonzi nemusi wechina. Purazi iri rinonzi nderava Mafios Dick Kasukuere pamwe navaDeni Kasukuere. Vanhu ava avanoti vaive vashandi vepapurazi iri kubva richiri mumaoko evachena vanoti vakadzingwa vachinzi vari kuramba kushanda. Asi ivo vanoti basa vanga vachishanda asi kuti mari dzavanofanirwa kunge vachipiwa semihoro dzanga dzisiri kuuya, izvo zvaizoita kuti vatsvage mamwe mabasa ekuriritiranawo mhuri dzavo. Mumwe mugari akaburitsirwa midziyo yake anoti zvinhu zvavo zvakaparadzwa sezvo zvaingoitwa zvokukandwa parutivi pemugwagwa unoenda kuHarare neBindura. Mugari uyu anoti iye nevamwe vose havana kwekuenda sezvo vakasiyiwawo papurazi iri nevabereki vavo vakashayikirawo ipapo. Hatina kukwanisa kubata vakasukuere kuti tinzwe divirawo panyaya iyi sezvo vanga vachinzi vari kunze kwenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita nemugari asina kuda kudongwa nezita uyu.
Zvakaitika tinapunda pataisi takaberekera pamasura pavo. Vabereki vedu vakakurira vakashayikira ipapo vachishandira varungu vakasara nana kumredzi kasukuere vakashanda navo kusvika vashayikire vari papurazi ipapo. Isusu takazokurawo takavashandirawo. Kabisa takazo
Vanhu vangani kana kuti mhuri ngani dzakaiswa parodhi? Saka makaiswa parodhi ipi? Saka zvikonzero zvavari kukupai zvekuti mubve ndezvekuti chi? Saka iye zvino izvi muri kurarama sei muri pamhene ipapo pamugwagwa ipapo? Ko vana vechikoro vari kukwanisa here kuenda kuzvikoro? Vanga vari mumwe mugari wepamapunga farm kubhindura asina kuda kudongwa nezita achitaura nestudio 7 ari kwakare kubhindura. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Musanganya uye westudio 7.
Faro vatereri pano pachirongwa chenyu chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai ari kunze kwenyika achitaura iwo pamusoro penyaya yekunyoresa kuvhota sarudzo dze2023 dzisati dzasvika. Rigai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani nepfungwa dzavo.
Ini ndinonzi Chesi Charuma, ndiri kuno South Africa kuJoburg. Ndikuda kungotaura maererano nezvekuvhota. Chokwadi, kuvhota ikodzero yemunhu wese, kuvhota ikodzero yemwana wese weZimbabwe, kuvhota ikodzero yemuZimbabweni wese. Naizvozvo, kuva nechitupa zvakare ikodzero yemwana wese weZimbabwe, ikodzero yemwana wese wevhu.
Zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa nehurumende kuti kunyoresa kuvhota kusanetse nyanya avo vari kunze kwenyika?
Zvitupa ngazvingopiwa vanhu, ngazviregedze kuti womboenda kumapurisa, womboenda kuna kansera kunyorerwa kuti uri mwana womugari wemu. Kwanditi mabhesa tifikati pane pakanyorwa kunzi uri mugari wemu. Wakazvarirwa imomo, sinema yako ndiani, zita rako ndiani, amai vako nababa vako, zvese zvinenge zviri ipapo. Saka proof of residence yaye izve yakutaurwa. Ngatingodzokerai panyakare paye panguva yavamugabi taingoenda kunotora chitupa nebhesa rako hombe. Otora chitupa pasina zvemaproof of residence, pasina zvekuti kuenda kumapurisa kana kupi. Zimbabwe iye zvine izvi yakazara nehuri. Kumapurisa kwacho kwaunoenda kunonzi tipe dhora, iwe hauna dhora. Kwasabhuku kwacho kwaunoenda kunonzi bvisa chepfuko womuhomu kuti ndikuitire. Zvakafanana nepaye paye pakarokudhauni paye kuti vanhu vainzi tipe ma5 dhora zotikunyorerei kuti mutsambe kuti uende kunhamo kunovika hamaiko yakafa. Saka zvitupa izvi ngazvingopiwa vanhu, vanhu vavhote. Ikodzero yevanhu, ikodzero yevana vevhu kuva nezvitupa, ikodzero yavo kuvhota. Saka ngazvipiwe vanhu, vanhu vangovhota, ndozvatingochemera isusu kuti zvitupa ngazvipiwe vanhu. Kwete kuti zvibhukiswe onzo ukaenda muna June, wozonzouya muna July. Kuzviitirei kwewo? Muna svika pa office yekuregister, chitupa ngangopiwa chitupa saka achienda. Hazvinetse, simple.
Regai tinzwe kubva kune mumwe mudzimai ari muSouth Africa zvakare.
Ini zita ndinoitwa Regina Gwamatsa, ndiri kuDurban. Maonero angu panyaya yekunyoreswa kuvhota. Ndinoona sekuti hurumende yedu yanga yakatiitira chinhu chakanaka kuti munhu kwawaberekerwa kune area code. Mukatarisa vanotorerwa zvitupa zvavo vari vagari veHarare, chinotanga na63, tine nzvimbo dzinotanga ne12, tine nzvimbo dzinotanga ne28, tine nzvimbo zvinoreva kuti automatically hurumende yedu inoziva constituency yako, inoziva kwawakaberekerwa. Kuti tichi tinganetseka kuti tinoregista kuvhota, unofanira kunovhota constituency yako chete. Izvozvo ndinoona sekuti kwaakudzvinyirirwa, nekuti chero kwandinenge ndaregistira zvinofanira kungoratidza zvega kuti ukaregista chitupa chako chinototumira registration yako kwawakaberekwa. Saka kuti tichi munhu unofanira kufamba woenda kumamisha kwatakaberekerwa nekukurira, vazhinji havazokwanise kunge vachizviita. Takatarisa upfumi hwenyika tete, kuti kune umwe munhu asiri kutokwanisa kuwana mari yekutenga muriwo kuti adye, asi shungu dzekunyoresa nekupinda musarudzo ainadzo. Asi kuti tizoti angawana mari yekuti nhasi anokwira achiti ndikuenda kunonyoresa kuvhota, osvika kuya kuya muzuva ranhasi toti asungirira awana oenda, unosvika unonzi chakati nechakati nechakati nechakati. Ndinoona zviri izvo zvichadzinga vazhinji kuti vatadze kuregista kunyoresa kuvhota.
Pane zvamungati hurumende inogona kugadzirisa here panyaya iyi yekunyoresa kuvhota?
Chatingoti kuvatungamiri vedu, dai zvanga zvagoneka, dai vanga vaitawo mamwe mafungiro anoita kuti zvirerukire tese. Kunyanyanyanya iko zvino nyika yedu yakumberiso panyaya yetechnology tete. Vatibvumirwe kunyoresa online tete, zvinobuda ende tinotobudirira senyika. Munhu ngaanyorese online, zvese wosupply zvinodiwa, zita rako, chitupa, nhamba dzechitupa, zvese zvoitwa ivo nemishini yavo, vokanda munhu constituency yake, nekuti zvese zvinenge zvatoitwa. Database rezeki vanotoziva kuti chakati nechakati nechakati chinoitwa nguva dzakati nepakati. Saka izvozvo handioni sekuti tingaramba takasungirirwa kuti munhu enda unoregister. Tiri kure kuti tinoti, hatingazviti tiri kure kure kwekuti tinatadza kunovhota, asi nemamiriro akaita upfumi hwenyika kuti munhu aende agodzoka, agodzokera, agodzoka uchifambira nyaya yekuvhota tete, hazvibude. Dare ngaritaure, tibvumirane toregister online. Kana kuri kuvhota tozoenda zvedu, ende hakuna anosara asina kuenda kunovhota tete.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, pamusoro pezvirongwa zvebazi redzidzo zvekudzidzisa vana zvidzidzo zvemaoko zvinozovapa cheuviri zvakaita sekuumba, kuveza nemitambo zvecontinuous assessment learning areas kana kuti CALA. Asi zvidzidzo izvi zvaunza mutauro kubva kumamwe masangano evarairidzi pamwe nevamwe vabereki. Tatanga nekubvunza Dr. Joe kuti CALA yakamira sei.
Continuous learning activity kana ichiitwa mune zvakanaka inofanira kunge ichiitwa over 2 years. Saka vana vanga vasingadzidzi muZimbabwe pakotoro rekupedzisira rino rine 3 months, ndoo hurumende payakazongouya yakaisa zvitanda munzeve chiti continuous assessment learning activity yakuzoita. So chokutanga chatinopokana nacho kuita zvinhu zvinofanira kunge zvichiita over 2 years pa 3 months chete. Zvekare tinoona kuti vana vakarasikirwa nenguva yakawanda, zvokuti tikada kuti tiite continuous learning activity zvinopa kuti vazorasikirwa futizve nekudzidza mamwe maareas. Chimwe chiri kunetsa ndechokuti vana vakawanda muzvikoro vari muquarantine zvichitevera denda iri recovid. Saka zvinonetsa kuti vanava vakwanise kuwana nguva yekuti vaite continuous learning activity, because kuita continuous learning activity iproject inoreva kuti vanofanira kunge vachifamba vachibvunza vamwe vanhu kuti vazoita zvinyorwa zvitatu kusubject rega rega. Saka izvozvo zvinonetsa kana vana vari muquarantine, ticha anototyawo kuti azomaka project inenge yaitwa nemwana. Saka continuous learning activity inonetsa nenguva yatinayo, uyezve nezvigozhero zviri muzvikoro zvinopa kuti varayiridzi vanetseke nokuasesa kana kubatsira vana avo kuti vaite maprojects acho.
Ruzha rwatiri kunzwa vazhou rwasimudzwa neiyo ikalai runoita kunga zvidzidzo izvi zvitsva muzvikoro hwakatanga rii neurongwa uhu?
Urongwa hwecontinuous assessment learning activity hwakatanga pakaitsva new curriculum yakauya 2017, asi takagara pasi tikataurirana zvikuru sei vadokora pavakazobva pauya vamavhima, tikaonesana kuti papasina zvinhu zvakajeka zvecontinuous learning activity. Ndokubva hurumende yabvuma kuti yava kumbosendeka continuous learning activity. Chimwe chinonetsa zvikuru kwazvo pacontinuous learning activity ndeyekuti inofanira kunge ichifambirana nezvinhu zvamunoda kudevelopa. Zvokuti kana tichida kudevelopa mwana anogona kutamba bhora, tinofanira kunomuassessa achitamba bhora. Kana tichida kuassessa mwana anoda kuita musician, tinoda kumuassessa achiimba kana achiridza magitare. Saka zvese zvazvisipo, saka takatendera kuti ngatimbozvisendekai padivi tozodevelopa yatinoti assessment instrument inoenderana nezvatinenge tichida kutsvaga, zvatinova zvatisina kuita. Saka takazongoona Ministry of Education yava kuuya pakavhurwa pekupedzisira ipapa. Ndobva yangouya yakuti takuda kuti continuous learning activity ichiitwa mushure mokunge maresults akabuda mugore ra 2020 akabuda 2021 aradza kuti vana vakatadza zvikuru kwazvo. Ministry of Education inenge yakazogara pasi ikaona kuti zviri nani imboisa coursework continuous assessment learning activity kudando ingazobatsira vana kuti vapasa, asi dambudziko ndorokuti zvakanonoka kuya muzvikoro.
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kunyanyoshoropodza pachirongwa ichi?
Chatinonyanyoshoropodza pachirongwa ichi ndechokuti, chokutanga ndechokuti panofanira kunge pakaitwa budget yenyika kuti continuous assessment learning activity inge ichiitiwa. Budget iri rinozoenda pokutanga kuita maworkshop navarayiridzi kuti vange vachiziva kuti chii chinenge chiri mucontinuous assessment learning activity, vazokwanisa kunge vachiita maactivity amandorokwati. So kuti maactivity aya anofanira kunge achienderana namasubject era kuti zvatinoda kuti vana vange vachiwana ndezvipi, kana unyanzvi hutese hwatinoda kudevelopa muvana ndehupi, kana huri hutese hwebhora. Assessment inofanira kunge ichienderana nematambiro anoita bhora, kana huri hwemusic zvichienderana nekuridzawo magitare nokuimba. Uyezve chimwe chatinonyanyo choropodza ndeyekuti zvinofanira kuitwa nenguva yakafanira, nguva yakareba inopa mukana mwana kuti ange achiita ongororo yakasimba yake, kana tsvakurudzo yakasimba kuti azokwanisa kunge achiita project rinoenderana nounyanzvi hwatinoda kudevelopa mwana. Saka nguva yekuti tizviite izvozvo hapana. Zvekare varayiridzi panofanira kunge pakaitwa inonzi pachirungu development of standard assessment yakafanana nyika yese, kuti kana mwana anenge achiasesewa kumberengwa nekukwachienda mbuya nekuplumtree zvinge zvakafanana. Varayiridzi vadzidzi zvakati vaita maworkshop zvichifanana zvive muchechetero mvura yeguvi.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Njebele.